kwete hatina kumboti vagari vabviserega chibage takazivisa vagari venzvimbo inonzi St. Martin's kuti pavakarima chibage pane patura kuvhura nzira patiri kusevhisa mastendi ekuti vanhu vange vachiwana kugara panhu panotenderwa vanhu ava vagara vachingoudzwa makore ese kuti vari pachauya dzimba pachauya dzimba asi iko zvino ndipo patavana kuchitanga kuita servicing yemastendi edu kuti tisazosvike pachinhano tekutoera dzimba zvekare nokuti vanhu vanenge vagara panhu panotenderwa
asi vamwe vari kuchema-chemawo kuti nguva yamatora danho iri vachideme inguva yekuti vanhu vaakutarisirawo kuti chibage chavo chingangokohwewa kubva mwedzi unouya madii kuvamirirawo vakohwa
ndiri kutotamisika nemashoko amuri kutaura iwayo nekuti vanhu vatakataura navo vazhinji vachona vakatoti aiwa kana muri kungovhura nzira chete musingabvise chibage chedu chete muri kungovhura nzira chete nekuzoisa mvura nesuwa aiwa izvo hazvina kushata izvo nekuti vanhu vakutoda development
saka urongwa hwo munotarisira kuti hungatangwa riini vachideme
tinotanga sondo rino nzvimbo iyi hainambonyanya kukura kwazvo vakandemiri inzvimbo dikisa masenzi hatiri kutanga kuti tivhurire nzira i234 chete